ndizvo zvopatanga tichiratidzira tava mumacheke tichangodarike filming session yemumacheke towadzaharare taapprochwa nevanoitwa inspector murombo vachitiwo vatumwa nadispo marondera vanoitwa vanewengu kuti vatimise kuti tiite caravan match yemasalaries yatiri kuita kubva musekando yapera kuti tichienda kuharare
vasungirwei vamwe venyu
parizvino hatisati tawana yatingati allegation yapuhwa against them asi kuti vangobatwa vakanzi ngavauye kupolice station pamacheke mushure mechinguva vazonzi vatakurwe vaende kumarondera
sangano renyu riri kutora sei pane zvaitika kuna vamwe venyu
ratidzira tichiku tairi pamutemo takaita notification kumapurisa ekumanikaland neekumashi ikoko saka tazoshamisika tichinzi tiuye kuzodavira kumapurisa asi kubva patakabva kwamutare hatina kuita dambudziko reintersection yemapurisa asi zviri pamutemo zvatiri kuita nekuti takaita notification kumapurisa sezvinotarisirwa uye according to constitution yedu section 59 constitution of zimbabwe munhu wese ane kodzero yekuratidzira
mava nemagweta here ari kubatsira vamwenyu vasungwa
pari zvino tiri kutarisira magweta kuti angangosvika anytime from now taudza vezimbabwe union rights ndo vari kutitumira magweta
vanhu vangani vasungwa nemapurisa
pari zvino tatorerwa madzidzisi anokwana kuita 9 kusanganisira pakati pavo pana purezidendi wedu waobert masaraure nasekretary general wedu varodson cheri
imi muri kunzwa sei nekusungwa kwaitwa vamwe venyu
kusungwa kwaitwa vamwe wedu kunotaridza kuti hurumende yakutida kuda kutitiidzira kuti tigare pasi asi tine nhunha dzatoda kuti dzisvike kumberi
muri kureva here kuti mucharamba muchifora kuenda kuharare ivo mapurisa achiti izvo zvamuri kuita hazvisi pamutemo
isu nemapepa atinawo tiri kuziva kuti zvatiri kuita zviri pamutemo tichamirira chete kuti vapruve maybe through the course kuti ne vacho hazvi pamutemo but zvaitwa zvinofanira kuitwa zvinoti situation chakaita saka isu tiri kuti zvatiri kuita zviri pamutemo
munganyatsotsanangurira vateereri kuti chinangwa chenyu chekufora kubva kwamutare muchienda kuharare ndechei
chinangwa chedu chekufora kubva kwamutare kuenda kuharare chiri pachena kubva musekutanga takanga tichingori clear kuti tiroda kutaurira hurumende through vamutuli kuti tiri kudawo masalaries edu in US dollars nebonus redu rakakwana sekuwirirana kwatakaita muna 2012 kuti you are going to be paid in US dollars ndo zvatiri kungotaura chete
hurumende yati yakupa here mhinduro pazvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi
hatisati tapiwa mhinduro pazvichemo zvatataura tatinitarisirei kuti musechitatu tichasvika kuharare toenda paofisi pavamutuli tonovapa nhunha dzedu
mungave here nemashoko amunoda kuti vateereri vanyatsonzwisisa kana kuziva
chokwadi mashoko anoda kuzivisa vose kubva vari kumarondera ndiri kungoti hwemubatano nesu vadzidzisi tichienda kuharare tichienda kunozivisa vamutuli kuti tiri kudawo mari nemaus dollars musatitizirwe nezviri kuita mapurisa tiri kuda kuti vatambire zvichemo zvedu kwete kutitiziya